manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu mbudzi 25 2020 makateerera ku Studio 7 nepenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti yezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Uwandu hwevana vechikoro vabatwa nechirwere cheCOVID-19 pachinoi hai hwosvika pamakumi mashanu nevasere uko mumwe munhu mumwe chete achifa nechirwere ichi kuBulawayo neZuro. Zimbabwe yobatana nenyika dzepasi rino mukucherechedza mazuva gumi nematanhatu ekurwisa nyaya dzemhirizhonga mudzimba kana kuti 16 days against gender-based violence. Mutungamiri wenyika yeSouth Africa, Cyril Ramaphosa, woshora zvikuru mhirizhonga iri kuitika munyika mavo umo muri kurwiswa zvizvarwa zvedzimwe nyika kusanganisira zveZimbabwe zvinotyaira marori zvichipomerwa mhosva yekutorera mabasa zvizvarwa zvemuSouth Africa. Vachangosarudzwa kutungamirira nyika yeAmerica vaJoe Biden vanonzi vane chitsvambe chekubatanidza vanhu venyika yavo sezvo zviri pachena kuti mutungamiri wenyika wavakakunda musarudzo vaDonald Trump vane rutsigiro rwakakurawo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro inhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa neZuro kuti munhu mumwe chete akafa nechirwere cheCOVID-19 kuBulawayo. Vanhu vafa nechirwere ichi munyika vave mazana maviri nemakumi manomwe nevana kana kuti 274. Vamwe vanhu makumi mapfumbamwe kana kuti 90 vakabatwa nechirwere ichi neZuro. Vanhu vose vakabatwa nechirwere ichi vakachitapurirwa munyika uye havana nhoroondo yekubuda kunze kwenyika. Vakawanda vakatapurirwa chirwere ichi vanonzi vari kumashonaland west uko mutori wenhau Nonurai Jena anoti uwandu hwevana vechikoro vabatwa nechirwere ichi pachinoi hai hwakwira zvakanyanya.
Mukuru webazi rezveutano mudunhu remashonaland west Dr. Gift Masocha vanoti kusvika pari zvino vana vabatwa nechirwere ichi vave makumi mashanu nevanomwe. Izvi zvinotevera kuvhenekwa kwevana vechikoro mushure mekunge mumwe mwana musikana abatwa nechirwere ichi svondo rapera nemugovera. Vamasocha vati vana ava pari zvino vari kuongororwa vari pachikoro nevashandi vebazi rezveutano asi anenge ave kuratidza kurwara anoendeswa kunochengetwa vanhu vave kurwara kana kuti isolation center iri pakliniki yekanzuru iri kuna Muzari. Dr. Masocha vati kubatwa kwevana ava nechirwere ichi hakusi kukanganisa bvunzo sezvo avo vabatwa nechirwere cheCOVID-19 vari kunyora vari pakasiyana nevasina kubatwa chirwere. Vana vanodzidza vachibva kumba vari kunyora bvunzo vari vegawo.
Zvandakangotaura zvizvo kuti saka maexams vari positive vanonyorera kwavo vega, vari negative vanonyorera kwavo vega, vari kubva kumba vanonyorera kwavo vega.
Izvi zvatsigirwa nemukuru webazi rezveutano mudunhu remashonaland west vaGabriel Muma vanoti pari zvino hapana mwana ave kurwara zvakanyanya. Munyori mukuru wesangano rinomirira vadzidzisi reprogressive teachers union of Zimbabwe kana kuti PTUZ vaRaymond Majongwe vanoti dambudziko iri rakakonzerwa nehurumende yakataurirwa asi ikaisa zvimiti munzeve.
zviri pachena kuti zvatanga tichitaura mazuva esaya kuti zvikora hazvisi prepared muzvikora hamuna zvikwanisiro zvakakwana zvinhu zvatanga tichingotaura asi kana uchitaura uchitaura nekuri vanhu vasingateereri vana chindivana ndingove nevanoziva zvese nhasi tiripi zvikoro zvazara korona nevabereki zvakare totaurira vabereki kuti taikutaurirai kuti tibatsireiwo kuti hurumende inzwisise kuti kuvhura zvikoro tisina kukwanisa kudhila nekudzidzisa varayiridzi nevamwe vanhu vari muzvikoro kuti korona ikauya toibata sei.
Asi mutauriri webazi rezvedzidzo vataungana ndoro vakaudza Studio 7 kuti hurumende yakagadzirira uye zvikoro zvinofanirwa kutevedzera kurudziro dzavari kupa vakabatana nebazi rezveutano. Kubatwa kwevana ava nechirwere checovid-19 kunoteverawo kubatwa kwevana 122 pachikoro chejohn Tallack Secondary mudunhu reMatabeleland North nevamwe vadzidzi vanomwe pachikoro chikuru chechinhoi University of Technology masondo maviri apera. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Vanhu vabatwa nechirwere checovid-19 kubva zvachatanga munyika vave zviuru zvipfumbamwe nemazana matatu ane makumi mapfumbamwe nevasere, kana kuti 9398. Vanhu vapora kubva kuchirwere ichi vave zviuru zvisere nemazana maviri ane makumi mapfumbamwe nevanomwe, kana kuti 8297. Mushure mekunge vamwe vanhu vapfumbamwe vapora nezuro, vanhu vachiri kurwara mazana masere nemakumi maviri nevanomwe. Zvichakadaro, mashoko atumirwa Studio 7 African Union achibva kuAfrica Centers for Disease Control and Prevention anoratidza kuti vanhu vanodarika mamiriyoni maviri, kana kuti 2 million, vabatwa nechirwere checovid-19 muAfrica. Vanhu vafa vasvika pazviuru makumi mashanu nemazana maviri ane makumi mapfumbamwe nevatanhatu, kana kuti 50,296. Vapora vadarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana manomwe, kana kuti 1.7 million. South Africa ndiyo ine vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi muAfrica. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi pasi rose wadarika mamiriyoni makumi mashanu nepfumbamwe ane zviuru mazana mapfumbamwe, kana kuti 59.9 million. Johns Hopkins University muAmerica, iyo iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose, inoti muAmerica ndimo mune vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi. Vafa muAmerica chete vanodarika zviuru mazana maviri nemakumi matanhatu, kana kuti 260,000. Vabatwa nechirwere ichi vachidarika mamiriyoni gumi nemaviri, kana kuti 12 million. Pasi rose vanhu vafa nechirwere ichi vadarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana mana, kana kuti 1.4 million. Asi vapora vachidarika mamiriyoni makumi matatu nemasere, kana kuti 38 million. Zimbabwe yabatana nedzimwe nyika dzepasi rino mukucherechedza mazuva gumi nematanhatu ekurwisa nyaya yemhirizhonga mudzimba, kana kuti 16 days against gender-based violence. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Zimbabwe sedzimwe nyika iri kucherechedza mazuva gumi nematanhatu ekukurudzira kuchengetedzwa kwekodzero dzevanhu kubva mumhirizhonga yemudzimba akatarwa neUnited Nations anotanga kucherechedzwa nhasi. Vachitaura paparurwa chirongwa chekuongorora mazuva aya nedare reparliament muHarare nhasi, mukuru wedare resenata Mai Mabel Chinomona vakurudzira nhengo dzeparamende, machechi pamwe nemasangano akazvimirira kuti vabatane kurwisa mhirizhonga.
Kuti tikunde hondo yemhirizhonga, nhengo dzeparamende dzinofanirwa kubatana nemasangano akazvimiririra, madzimambo, vedzisvondo, makanzura nevanhu vese kurwisa dambudziko remhirizhonga mudzimba.
United Nations inoti apo nyika dziri kurwisana nedenda recovid-19, mhirizhonga kuvanasikana nemadzimai iri kuwedzera uye kodzero dzavo munyaya dzezveutano hadzisi kuremekedzwa. Vachitaura pamusangano uyu, gurukota rezvemabhizimusi madiki neari pakati nepakati, Ministry of Women Affairs, Community Small and Medium Enterprise, Amai Stembiso Nyoni, vati hurumende ichange ichiita urongwa hwakasiyana-siyana pamazuva aya mukuedza kurwisa dambudziko remhirizhonga mudzimba. Vachitaura neStudio 7, mukuru weJustice for Women, Mozhari Cosette Chivinda, Vati vanhu vakabatsira gore rino vanga vakawanda zvakanyanya uye mirishonga yakawedzera zvikuru panguva iyo nyika yakapinda mulockdown vanhu vachikurudzirwa kugara mudzimba. Muzvare Chirinda vanotiwo nzara nekusamira zvakanaka munyaya dzezveupfumi zvakaita kuti mabopoto mudzimba awedzere.
Vanhu vanoshanda vachidya chavashanda zuva iroro, saka zvimwe zvaikonzeresa kuti vanhu vasawirirane mudzimba. Zvimwe zvichitobva panzara chaiyo chaiyo yakakonzeresa kukokana mudzimba. Saka takaona gender based violence ichikura zvakanyanya munguva yeCovid.
Izvi zvakatsigirwawo namuzvare Talent Jumo vanoshanda neKatswe Sisterhood. Vatiwo kunyange hazvo vanga vasati vadorongodza uwandu hwevanhu vese vakashungurudzwa panguva yeCovid-19, dambudziko remhirizhonga mudzimba rakawedzera.
Pakaitwa malockdown, vamwe vavo vakanga vagere panzvimbo yavaigara vachitoshungurudzwa.
Amai Sungano zvarehwanashe vanoti nyaya yekuti vanozviitira mabasa avo vasaenda kumabasa yakakonzera matambudziko mudzimba, vachikurudzirawo kuti patsvagwe nzira dzekuti vanhu varambe vari pabasa.
Ngapese mutemo wekuti patinonotenga paya kumaketi kuya, uye watinotengera ngaave ane sanitizer, ane maski yake. Inewo pandinosvika ipapo ndomende nawo social distance.
Dingindira regore rino rakanangana nekukurudzira mabasa ekurwisa nyaya yekushungurudzwa kwevanhu mudzimba, kana kuti Orange the World Fund Respect Prevent Collect. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Mutungamiri wenyika yeSouth Africa Vasiru Ramaphosa nasi vashora zvikuru kwavanoti kudeurwa kweropa zvisina kukodzera mushure mekutanga zvekare kwekurwiswa kwezvizvarwa zvekune dzimwe nyika zvinotyaira marori munyika yavo. Zvizvarwa zvekune dzimwe nyika zviri kurwiswa zvichinzi zviri kutorera zvizvarwa zvenyika yeSouth Africa mabasa. Mo Blessing Njoma anotipa nyaya inotevera.
Mumashoko kuvatori venhau, mutauriri wavaRamaphosa vaTyrone Siu vati mutungamiriri wenyika atumira mashoko enyaradzo kune vakarasikirwa nehama nenyaya yekurwiswa nevanhu vari kuisa mutemo mumaoko mavo. Nasi Old Truck Drivers Foundation, sangano reATDF, razivisa kuti kune mushairi aimbove nhengo yesangano iri akapfurwa akafa mumhirishonga iyi nezuro. VaRamaphosa vatiwo vanoshuvira kuti vanhu vakakuvara vakurumidze kupora. VaRamaphosa vatambira nemufaro kusungwa kwevamwe vanhu mudunhu reHauteng vakati vane chivimbo chekuti vose vari kuita mhirizhonga vachasungwa. Vatiwo makurukota anoona nezvevashandi kutakurwa kwezvino uye kudzivirirwa kwenyika vaite ongororo kuti zviri kufamba vazoitura kwavari. Nemusi womuvhuro mukuru weRoad Freight Foundation kana kuti RAF vaGavin Kelly vakanyora tsamba kuna vaRamaphosa vachivakumbira kuti vapindire mushure mekunge dzimwe nhengo dzeOld Truck Drivers Foundation kana kuti ATDF nedzeNational Truck Drivers Foundation kana kuti NTTDF dzaratidzira muDurban dzichiti hadzisi kufara nekupiwa mabasa kwevatyairi vanobva kune dzimwe nyika. Nasi mangwanani kune marori maviri apiswa, rimwewo rikapfurwa mudunhu reHauteng. Izvo zvakonzerawo kuti sangano rinomiririra vatyairi vemarori vekuZimbabwe vanoshandira vari muSouth Africa reZimbabwe Old Truck Drivers Association rikumbire kuti paitwe hurukuro nechimbi chimbi. Mutauriri wesangano iri vamunyaradzi Gora avo vanewo marori vanoti kune marori akawanda ari kupiswa, naizvozvo vapa chikumbiro chekuti hurumende Zimbabwe inofanira kupindira.
Tirikushungurudzwa nezvizvarwa zvemunyika yeSouth Africa. Zviri kuti isu zvizvarwa zvekune dzimwe nyika tirikuvapedzera mabasa, saka dzokerai kunyika yenyu. Asi maitiro avakuita vakutora mutemo vachisa mumaoko mavo. Nezuro takatambira nhau inosuwisa, nhau yechizvarwa chakapfurwa chakapiswa area yeJoburg, road ye-N3 Durban, wakuenda kuDurban.
Asi mumiririri weZimbabwe muSouth Africa vaDavid Hamadziripi vanotiwo havasati vanzwa shoko kubva kubva kuvatyairi vemarori pamusoro penyaya iyi kunze kwekuverenga pamadande mutande pamwe nemumapepanhau. Asi vahama dziripi vavimbisa kuti kana vachinge vave neumbo hwakakwana vachaita hurukuro nebazi remusouth africa rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika. Mutauriri wesangano rezimbabwe cross border traders association vadennis juru vanoti kushungurudzwa kwevatyairi ava kuri kuwanza kuitwa mumatunhu eHauteng, KwaZulu Natal neCape Town uye kuri kupararira kuCape Town zvekare.
Zvikatasa zvekare mumugwagwa N3 tinoona kuti mune mhirizhonga dziri kuitika mupane matruck achipiswei. Tinoona zvekare kuti mhirizhonga iyi yawedzera ichipinda muguta reCape Town. Imomo mune hondo dziri kuitwa nezvizvarwa South Africa vachimisa marori vachibvunza zvitupa kuti ndiwani.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinotyaira marori mudunhu reNorth West vaGodfrey Gwarimbo vanoti havo kwavari kushandira kuchine runyararo.
Nzvimbo ino yandiri iri pakati peNorth West neLimpopo Province. Nhasi uno kunyange nezuro, kunyange mari mwezuro, kwanga kwakanyarara, hakuna bopoto.
Svondo rapera mamwe magonyeti mapfumbamwe akapiswa kuHeidelberg. Magonyeti aya ari kukandirwa mabhambo epeturu. Ndakamirira Studio 7 ndiri muJohannesburg, South Africa. Ndini Mo Blessing Munjoma.
Vamwe vanhu vanoti vachave mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vachave nebasa guru rekugadzirisa zvakawanda zvakavhiringidzwa nemutungamiri wenyika vaDonald Trump, vachitiwo Zimbabwe ine zvekudzidza zvakawanda zviri kuitika munyika yeAmerica. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chave kugara kuSweden uye chiri kanzura ikoko vatichawana maposa. Vanoti kunyange hazvo vaTrump vachionekwa sevakakonzeresa kupatsanuka kwevanhu vemuAmerica zviri pachena kuti vange vaine vatsigiri vakawanda. VaTrump vakawana mavhoti anodarika mamiriyoni makumi manomwe nematatu kana kuti 73 million. Asi vaBiden vakave mutungamiri wekutanga kudarika mavhoti mamiriyoni makumi masere kana kuti 80 million munhoroondo yeAmerica. Vamaposa vanotiwo kunyange hazvo vaBiden vaine basa rakaoma rekugadzirisa zvinhu, vanoona sekuti vachabudirira vachiti vanhu vavari kusarudza semakurukota vanhu vanoremekedzeka.
Ari kusarudza vanhu on the basis of merit neability yavo, kwete kuti vanhu vanofarirwa mupati yake, mubato rake.
Boka reGeneral Services Administration rakatozivisa kuti basa rekuchinjwa kwemutungamiri wenyika rinofanirwa kuenderera mberi zviri pamutemo, uye vaBiden vakatodoma makurukota mashanu pane makurukota gumi nevashanu avanofanirwa kudoma. Vamaposa vanoti Zimbabwe ine zvakawanda zvekudzidza kubva kune zviri kuitika muAmerica.
America kana nyika ipi zvayo pasi haisi mutungamiri wayo kwete. Avo vanochinjwa zvine makore nemakore. Nyika vanhu vayo, nyika mainstitutions ayo, nyika mitemo yayo.
Vachipa maonero avo panyaya imwe chete, chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muAmerica, Dr. Simbiso Ranga, vabvumawo kuti vaBiden vane basa guru rekuyananisa vanhu muAmerica. Dr. Ranga vati vaBiden vachamanikidzwa kushanda pamwe chete nebato remaRepublicans sezvo rine vamiririri vakawanda mudare reSenate pari zvino, pasati paitwa sarudzo mbiri dzakakosha dzeSenate kuGeorgia munandira, idzo dzichajekesa kuti ndiani anenge aine maSenate akawanda pakati pemaDemocrats nemaRepublicans. Asi vati vanofunga kuti vaBiden vachabudirira nekuti vane nhoroondo yakareba mune zvematongerwo enyika.
Tinotarisira kuti vachabudirira to some extent, sezvo vari munhu agara achinzwisisa kuti government inofamba sei uye chishuo chavari kuratidza zvokuti ngatishande pamwe chete.
Asi nhengo yeboka reCentral Committee mubato reZANU-PF vaJoseph Chuma vaudza Studio 7 kuti hapana zvingadzidzwa neZimbabwe kubva kuAmerica, vachiti zvakaitika munyika iyi zvinoratidza kuti nyika imwe neimwe ine mafambisiro ainoita sarudzo dzayo pasina vamwe vanofanirwa kupindira.
Ivavo vaizvidza vatsvene vaiti ivo ndo vanogona zvese mashasha edemokrasi. Tazozviona vakutadza kuti zvigadzirike nemazvo. Saka isusu seZimbabwe hapana chatingadzidza
vaBiden vanotarisirwa kutora mhiko musi wa 20 ndira gore rinouya. VaTrump vakatenda havo kuti chikwata chavaBiden chitange gadziriro, asi vari kuenderera mberi vachiti vari kupikisa zvakabuda musarudzo kumatare. Kunyange hazvo matare ari kurasa nyaya zhinji achiti hapana umbowo hwavari kupa. Pamutemo vanogona havo kusatambira sarudzo asi vachingosiya chigaro zvakadaro. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.
Sangano rinoona nezvekugadzikana kwenyika dzepasi rino richishanda rakazvimirira reInternational Crisis Group raburitsa gwaro rinonzi All That Glitters Is Not Gold, Turmoil in Zimbabwe's Mining Sector, iro rinoti mumigodhi yemuZimbabwe muri kuitwa mhirizhonga inotyisa uye uori huri kupa kuti nyika irasikirwe neupenyu uye mari yakawanda. Gwaro iri riri kukurudzira dare reparamende kuti riferefete zviri kuitika izvi. Studio 7 aina kukwanisa kunzwa kubva kugurukota rezvezvicherwa vaWinston Chitando, avo vati vange vakabatikana asi vakati titumire mubvunzo. Kuti tizeye nezvegwaro iri, mutungamiri nkomo weStudio 7 abata mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu.
Hapana nyika pasi pano yakabudirira nechikorokoso. Mukaona nyika yaane makorokoso akawanda kudarika vanhu vari kushanda kumakambani, nyika iyoyo ine dambudziko guru. Chinoita kuti nyika isimuke upfumi huwandudzwe imanufacturing sector. So kunyangwe tiri kuti hurumende ngaiite kuti makorokoso ashande zviri pamutemo, inganzi istop gap measure. Zvinhu zvatiri kuti ngazvingoitwe kuti tirege kuramba tichiita mhirizhonga, asi handiwo mushonga unorapa dambudziko remuZimbabwe. Hurumende inofanira kutarisa manufacturing sector, inofanira kumutsiridza maindustry. Saka zvinhu zvinonyadzisa nekusuwisa kana macabinet minister vavakuru vemakorokoza kuti basa ravo rare kusmuggler minerals out of the country, vasiri kushanda vachishandisa mahofisi avo kuti vamutsiridze maindustry akafa kuti vanhu vakawanda vawane maformal jobs. Saka nyika yedu inofanira kumutsiridza manufacturing sector. Kana zvadaro muchaona kuti vanhu vakawanda vachasiya chikorokoza vakuenda kunoshanda kumaformal jobs.
ICG inotizve Zimbabwe inofanirwa kuwedzera mutengo wegoridhe kudzivirira kuburitswa kwaro nevanhu munyika zvisiri pamutemo vachinoritengesa kune dzimwe nyika. Muri kuzvionawo sei izvi?
Ndopane mwongo wacho wenyaya yese iri kunetsa pamusoro pegoridhe muZimbabwe pakuti Fidelity Printers and Refiners iri kutenga goridhe nemari yepasi. Nekuda kwaizvozvo ndo zviri kukonzera smuggling yegold, pakuti munhu akachera goridhe rake kana kuti akatenga goridhe rake, chinhu chaanenge achida kuwana muripo wepamusoro-soro. Saka kana Dubai kwanga kuchida kuendwa naTete Henrietta ne6kgs dzavo, ichitenga goridhe nemari yakapetwa kaviri pane inotengwa nehurumende yeZimbabwe, zvinobatsira vanhu vanenge vaine goridhe kuti vavane nzira kuti risvike kuDubai, pane kuti varitengesere muno muZimbabwe pavanopiwa mari yepasi. Is simple economics.
Mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu vachitaura natungamiri nkomo weStudio 7 vari parunare kwaMutare. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Malaysia mangwana yakatarisira kuvhotera budget rakakurisa munorondo yenyika iyi rinogona kupidigura hurumende yemutungamiri wenyika iyi vaMuhyiddin Yassin, zvinozopa kuti paitwe sarudzo dzechimbi-chimbi. Mambo wenyika iyi Al Sultan Abdullah vakadoma vaMuhyiddin kuti vatungamire nyika mushure mekuondomoka kwehurumende yava Mahathir Mohamad muna kukadzi. Kusatambirwa kwebudget nedare reparamende kunoreva kuti hurumende inenge yakundikana. Mutungamiri wehurumende yeEthiopia vaAbiy Ahmed vashora zvikuru kupindira kwavanoti kuri kuitwa nedzimwe nyika muhondo pakati pehurumende yavo nemauto ari mudunhu reTigray ari kurwisa kuti dunhu iri riwane kuzvitonga kuzere. Hondo iyi yapararirawo kuEritrea nekuSomalia uye yaona vanhu vakawanda vachienda muupoteri kuSudan. Sangano rinomirira zvizvarwa zvekuchamhembe kweAfrica zviri muAmerica reSouthern African Community USA kana kuti SACU rabatana nesangano reMana Food Center riri muMontgomery County mudunhu reMaryland mukupa rubatsiro rwechikafu kune zvizvarwa zvemuSadak zvinogara muMontgomery County zvakatarisana nedambudziko rekushaya zvekudya nemabasa zvichikonzerwa nedenda reCOVID-19. Muchirongwa chedu chatinotaura nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, Jonga Kandemiri weStudio 7 aita hurukuro nenhengo yebhodhi reSACU muzvare Omega Taone Zvi.
SACU neMana zviri kuita mubatanidzwa wekubatsira vanhu nguva inoiyi yeCorona. Pane vamwe vanhu vasina mabasa vakarasikirwa nemabasa kuti vamwe vari kusevenza mahours mashoma. Saka tiri kuona kuti vanhu vari kuita dambudziko rekuwana chikafu kana usingasenzi sekuziya kwamunongoita kunyika dzino kana usina basa unoshaya chekubata. Saka Mana neSACU takaiona kuti zviri nani kuti tibatsire pamwe chete tichibatsira vanhu vekunyika dzedu dzekuSouthern Africa vanenge vaine nidhi yechikafu.
Kuti munhu azokwanisa kunge achibatsirwa mune mama identifier sei?
So chirongwa ichi chinobatsira vanhu vanogara mudunhu reMontgomery County munomu area. Saka zvinoitika kuti munhu akwanise kuwana chikafu anenge ari munhu watinoziya wemucommunity kana kuti munhu anenge aona maadvertisement edu atiri kuisa ekuti vanhu vazive kuti pane chirongwa chiripo chinobatsira vanhu. Ende uye tine maoutreach workers, vanhu vari kuita basa rekufamba mumacommunity akasiyana siyana kutsvaga kuti saka vanonida rubatsiro ndaanani. Saka those are the three ways dzekuti munhu anokwanisa kusigna up for this program.
Vanhu vari kubuda pachena here vachiuya vachinyoresa kuti vawane rubatsiro? Nekuti tinoona kuti kazhinji semaZimbabweni mumwe anogona kutofa nenzara asi achinyara kubuda pachena.
Tiri kuona kuti vanhu vari kubuda pachena zviri kutotishamisawo, nekuti I think nguva yatiri inoiyi inguva iri kunetsa vanhu vakawanda. Ende zvinhu zviri kunetsa nekuti haisi mhosva yemunhu kuti washaya chikafu nekuti hausi kusenza kana kuti hauna mapepa. This is an act of God. Chirwere ichi chekorona chavharidza zvinhu, saka vanhu havasi kunyanya kutya kana kunyara zvavanosimboita pane dzimwe nguva, nekuti vanoziva kuti zviri kuitika mazuva ano zviri beyond their control.
Tinozwawo kuti chirongwa ichi chiri kubatsirawo vana vechikoro vangadai vari muno vakavharirwa nenguva ino yeCOVID-19. Mungatsanangurawo chiri kubatsira sei?
Vana vechikoro, maInternational students nemastudents vazhinji vanhu vatiri kuona vari kunida chirongwa ichi vachibatsirwa nechirongwa ichi, nekuti maintenships avo avaikunge vakaita musama anowanzovapa mari haana kunge akakwanisika kuitika nevamwe vari kure nemhuri dzavo vari kuno kuchikoro. Saka chirongwa chiri kuvabatsira kuvawanisa chekudya kuti vakwanise kunge vachirarama. So vana vechikoro tiri kuvakurudzira zvikuru kuti kana uine need, reach out kune masocial worker yedu kana kuti bato reSACU tikwanise kukupai zvekudya zvinovaka mwiri kuti mukone kuramba muchidzidza nedzidzo yenyu.
Avo vanga vari nhengo yebhodhi reSouthern African Community USA uye vari chizvarwa cheZimbabwe muzvare Omega Taone Zvi vari parunare muMontgomery County, Maryland muno muAmerica naJonga Kandemiri weStudio 7. Chirongwa chedu cheLive Talk na 8pm nasi tiri kutarisa kupararira kwechirwere cheCOVID-19, mhirizhonga iri kuitika kuSouth Africa panyaya yemabasa uye kutambidzanwa kwemasimba muAmerica pakati pemutungamiri wenyika iyi vaDonald Trump nevakavakunda musarudzo vaJoe Biden. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro uyu nawo zvakare. uwandu wevana vechikoro vabatwa nechirwere cheCOVID-19 pachinoihai wosvika pamakumi mashanu nevasere uko mumwe munhu achifa nechirwere ichi kuBulawayo. Zimbabwe yobatana nenyika dzepasi rino mukucherechedza mazuva gumi nematanhatu ekurwisa nyaya yemhirizhonga mudzimba kana kuti 16 days against gender-based violence. Mutungamiri wenyika yeSouth Africa Vasiru Ramaphosa woshora zvikuru mhirizhonga iri kuitika munyika mavo umo muri kurwiswa zvakare zvizvarwa zvekune dzimwe nyika. Vachangosarudzwa kutungamira America vaJoe Biden vanonzi vane chitsvambe chekubatanidza vanhu vemunyika yavo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiya muchinzwa nhau dzeIsindebele.